tashamadza nekuti zvavita kunge munhu ari kuenda kuzvekiwo tiri pati. Takuona kunge pane pfungwa yekuti vanhu vazotsvaga mari kubva kupolitical parties, act mari dzinopiwa mapolitical parties. Kuregista mapati zvinenge zvakanaka nekuti panoongororwa kuti pane threshold here, kuti ipati yechokwadi here kana kuti ipati yemunhu ani ari kungoti ndiri pati.
Vachivasa munoona senyaya?
Nyaya yekuwanda kwemapolitical parties hapana chakashata ipapo, nekuti kana munhu akati ane political party, chakakosha ndechekuti unozoenda kusarudzo vanhu vobva vakuvhotera kana kuda kuvhotera. Saka zvekuti munhu apo mapolitical party ndofunga kuti ndowewirana nawo kadhijasi kuti mapati mazhinji ari kutaurwa nezvawaya. Kungotaura zvekuti pamwe vazhinji vacho patozotoenda kunominateni kwaka nemamwe mapati anokwanisa kana kutozotadza kana kusudza macandidates mumaconstituencies ari 210. Saka chakangokosha ndechekuti of course munhu anenge ane kodzero yekuti atange political party yake, asi zvakakoshawo ndezvekuti political party inofanira kunge ine vatsigiri. Hamungatoi political party yekuti tikada kuzobvunzawo tiwo muri kwese kwese here kumaconstituencies munenge musiko, asi vanhu ndivo vanozonge vane final say. Ndosaka kune sarudzo vanhu vozozvime chinonetsa ndechekuti mapolitical party acho ari kuitika mazhinji acho haunyatsozonzwisisa kuti vakamirira chii, nokuti kungoita political party hazvizozoita zvakakosha. Tofanwa kunzwisisawo kuti sepolitical party chii chamakamirira chamunenge muda kuita. Izvozvo zvinenge zvisiri kunyatsokuda kune mamwe mapolitical parties ari kutanga.
Honorable Chasi, haisi kodzero yemunhu kuumba hake bato kana achida, handizvo here zvakarwirwa nyika?
Kuti munhu afome party
hongu.
Aiwa, ikodzero and constitution yedu inotarisa izvozvo kuti mapati ndiyo demokrasi yacho. But hatingati munhu mumwe chete zvake ipati, nokuti nyange mukatarisawo imimi mapati waya azongonyuka ipapa taakuenda kumaelections. Mapati atinoziva asvike kana 5 asi zvinota ane over 100. Tenge taakubvunza wokuti chazoitika chii kuti mapati azongonyuka awande kudaro. Atisingambonzwa kana maactivity avo ekuti vaita chakati nhasi vanga vakaungana pakati kana manifesto, hapana chaunombonzwa. Saka ndosakarwirwa kuti vanhu vasunguke kuita mapati. But mubvunzo uripo ndewekuti mapolitical party here kana kuti zvimwewo zvipuka zviri kungogadzirwa zvine chimwe chinangwa chisiri chekukwikwidza.
Vachivasa, vamwe vanotiwo NCA pada rinenge bato duku, maadi kubatana nevamwe?
Haisu seNCA zvokubatana nemamwe mapati ariko maoppositions tinozvida zvikuru. Inyaya yekungoti hakuna mamwe oppositions ane pfungwa sedzedu. Mungarangarira kuti isusu tiri kuti bumbiro remutemo riripo idza rakashata. Saka mukatarisa maoppositions mazhinji ariko, vamwe vacho ndivo vakatonyora bumbiro rachero. Saka isu tichikutotsvaga tototi kana pane anenge anzwa kuti pane political party weoppositions iri kutaura zvekuti panodiwa bumbiro rimwe romutemo riripo, kakuru kuti pamwe mezi tingatozopesana nemunhu yeye mukatotitaurira zvingatifadza zvikuru, tirikutotsvagawo kuti ndiani atingaita koalition naye. Pari zvino hapasati pava nemunhu akadaro kana political party yakadaro.
Honorable Chasi, semaonero enyu dambudziko iri kana riri dambudziko ringagadziriswa sei?
Maonero angu ndeyekuti mapolitical parties anenge achifanira kuti aregistre, nekuti apa tirikuona kuti vheki irikungowanzirwa basa rekungoregista pamwe atingangoti mapati quotation marks, nekuti hapana chaicho chaicho chaanenge achiita. So ndirikuona kuti pakaiswa mutemo wekuti mapati ange achirejistwa, paanorejistwa mapati wayo oonekwa kunzi vari kushanda kupi kwacho, membership yavo iri kupi, vokwanisa kunge vachiratidza registra wemapatis kuti tiri kushanda kwakati, tine membership yakati, neregista redu rakati, ringe rine mazita evanhu kana nemaids evanhu kana zvimwe zvakadaro.
Vachivasa, munoona here zviri kutaurwa navachasi zvichishanda zvekuti mapato onyoreswa oratidzawo kuti ane uwandu hwakaita sei?
Ndingangodzokera papfungwa yakataura yekuti vazhinji vacho ava vanofunga kuti zviri nyore. Isusu seNCA takatangwa muna 2013 taiparticipeta mabielections esamaiona chiparticipeta aya. Tinotoziva kuti zvinhu izvozvo hazvisi nyore sezvinofungwa nevanhu ivavo, vanga vatozozvionera vega. Semataura ndangaita kuti vamwe vazhinji vacho havatozivi kuti maconstituencies 210 hatita nezvavo. Ukatovabvunza kuti ka uchaenda kumbire unofamba sei kuti usvikeko, kana uchaenda kumwe nezvinosvika sei, vanogena vasingatombonzwisisi izvozvo izvo. Saka hazvi kutomboti kwanzwa nevanhu here, tinenge tiri pamwe maybe kwekutoda kutoomesera munhu, asi kutoti mutungamiri wepolitical party anoziva here maconstituencies acho 210. vashomo vanenge vachiziva izvozvo. Saka ndonga tisarudzi ndodzozongotibatsira kuti vanhu vasarudzi vachikwanisa kunge vachipedza nyaya iyoyo. Mapolitical party anenge azobudawo ane manhamba awo anenge achionekera, ndiwo anenge achionekwa kuti ndo mapolitical party ari serious. Vanhu ndo vangatopedza dambudziko iroro.